Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 16 mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inokurudzira hurumende kuti iterere zvichemo zvevashandi.
Kuna vamunangagwa takavanyorera tsamba seboka rechitungiza Residents Trust tichikumbirisa kuti pavari kuitawo budget ra2021 vatiisirawo mari inokwanisa kuti tikwanise kuwanikwa tichivakirwawo redu dhamu. Zvinova zvinhu zvinotiitira nyore nekuti iko zvino mvura tiri kuiwana kuguta reHarare, ende tiri kunzwawo guta reHarare riri kuchemawo kuti harisi kukwanisawo kupawo vanhu vavo mvura yakakwana.
Vagari vechitungwiza vanonyora gwaro kumutungamiri wenyika vachikumbira rubatsiro panyaya yemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 257, asi nezuro vanhu makumi mana nevatatu 43 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevatanhatu 66 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana masere ane makumi maviri nevapfumbamwe 8829. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine makumi mapfumbamwe nevatanhatu 8096. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, rinoti harisi kufara nekutadza kuwirirana kwehurumende nevashandi vayo panyaya yemihoro. Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti mukati memazuva mashoma aya mitengo yemagetsi, yezvekudya pamwe chete nemari yokushandisa mafoni zvakakwidzwa, asi hurumende haisi kuudza vashandi kuti mari yokubhadhara zvinhu zvese izvi ichabva kupi. VaMoyo vanokurudzira hurumende kuti kana ichiita hurukuro isamhanyira kumapepanhau isati yapedza hurukuro kana kuzivisa vainoita hurukuro navo zvainenge yafunga kuvapa. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa negurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima, avo vakaudza bepanhau reSunday News kuti varayiridzi vasiri kuenda kumabasa havasi kuzopiwa mihoro yavo yepamwedzi pamwe chete nemabhonas.
Semusangano unomirira vashandi and vakawanda tiri vanhu vane mhuri kana kuti tine vana vanofanira kuva vachienda kuchikoro. Asi zviri kuitika kuti pakati pevashandi vehurumende naemployer wavo hazvisi kufadza vakawanda, hatizvisi kufadza isisu tinomirira vashandi, hazvisi kufadza vane vana vanofanira kuenda kuchikoro. Vana vakawanda vari kumanikidzwa kuti vanyore maexamination ivo vasina kumbodzidza. Saka tiri kushushikana negakava riripo pakati pePublic Service Commission nemaassociations anomirira vashandi vehurumende.
Chii chinonyanya kukunetsai panyaya iyi, VaMoyo?
zvinonyanya kutibata inyaya maitiro ya employer hurumende taona hurumende ichiti zvainazvo ino manyera kuma newspaper kana kuma radio kuti ndizvo zvatakwanisa kupa vasina kumbobvira vataura nevanomirira vashandi manegoshetero akadaro haisi manegoshetero akanaka kuti munhu atsvage sympathy kune ruzhinji rweZimbabwe kuti vanhu vavenge vashandi vanhu vavenge vamiriri vevashandi sevanhu vari kuomesa musoro zvinhu zvisina kunaka
imi sezctu makamira papi sezvo zvinhu zvichiita sekuramba zvisina kugadzikana munyika zvikuru sei panyaya yevarayiridzi yamataura
iyi isisu kutripartite negotiating forum patinosangana nawo maassociations anomirira vashandi vehurumende position yedu yakatojeka takati maemployers ngavabhadhare salary yakafanana nesalari yange iripo muna August 2018 ndizvo zvatiri kuda chete saka hurumende kana kuti Public Service Commission ingangonzwisisa ipapo kuti vashandi hatisi kuda mari yakawanda tinoda mari taitambira muna August 2018 ndiyo mari iri kudidiwa nevashandi kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo vakwanise kudzokera kumaclasses vakwanise kuenda kumastations avo vakwanise kuenda kumavasa
imi sesangano rinomirira vashandi chii chamuri kutarisira mberi uku uye chii chamuri kuronga
isisu sematrade unions takatozvipira kuti kana pakusvika panyaya yekutaurirana tiripo hapana patakaramba kusangana naemployer hapana vashandi vehurumende pavakaramba kusangana nehurumende kana nepublic service commission musangano iri kuitiwa saka vashandi tiripo kuti tikwanise kuvatsirana kuti tisvike pachibvumirwano ndizvo zvatiri kutarisira kuti employer achatonzvisisa zvinhu zvakatooma kunze uko matarifs emagetsi akwira taona matarifs emafoni akwira mitengo yezvinhu kumashopu yakwira zvinhu zvese zvichingopota zvichikwira zvisingakwiri chete ndiyo salari yemushandi ndizvo zvatiri kutaura patinosangana nemaemployers kuti ngavaedze kubhadhara mari inobatika kuti vashandi vakwanise kudzokera kumavasa tiri vanhu vane vana vanoda kuti vana vadzokere kuzvikoro vawane dzidziso yakasimba asi hatisi kuda kuti vashandi kana kuti vadzidzisi voenda kunogara chete kuzvikoro kusina zviri kuitika tinenge takutouraya mangwana revana vedu
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare kuHarare neStudio 7 sangano rinomirira vagari rechitungwiza Residence Trust kana kuti CheapRest rinoti nyaya yemvura muguta iri haisisina kumira zvakanaka mutungamiri weCheapRest muzvare Alice Kuvheya vanoti sangano ravo rakamirira mhinduro yegwaro ravakanyorera kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivakumbira kuti vabatsirewo nekuona kuti chitungwiza inorangarirwavo panyaya ye budget ye gore rinouya kuti guta iri rikwanise kugadzirisa nyaya yemvura muzvare kuvheya vanoti vagari vari kutya zvikuru mushure mokunzwa kuti chirwere chetyphoid chakawanikwa mune imwe nzvimbo muHarare pataenda pamhepo mutauriri wemunicipality yechitungwiza valove more mayor vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pamusoro penyaya iyi
muno muguta redu rechitungwiza taita dambudziko gurusa rekushaiwa kwemvura zvinova zvinhu zvakushungurudza isu vagari zvakanyanyisa nekuti iko zvino takupedza nguva zhinji tiri mumitsara yekuti tikwanise kuwanikwa tichiona mvura kunove kumapublic boards uye zvekare mvura mutengo wemvura uri kuramba uchikwira zuva nezuva nekushomeka kwawo zvinova zvinhu zvisina kutimira zvakanaka nekuti hatikwanise kuwanikwa tichitenga mvura zuva rega rega zvekare uye tichibhadhara kukanzuro
Inga kanzuru pamwe chete nehurumende vanoti vari kuedza kugadzirisa nyaya iyi munoda kuti vadini
chemo chedu kuhurumende kuna vamunangagwa takavanyorera tsamba seboka rechitungiza residences tichikumbirisa kuti pavari kuitawo budget ra 2021 vatiisirawo mari inokwanisa kuti tikwanise kuwanikwa tichivakirwawo redu dhamu zvinova zvinhu zvinotiitira nyore nekuti iko zvino mvura tiri kuiwana kuguta reHarare ende tiri kunzwawo guta reHarare riri kuchemawo kuti harisi kukwanisawo kupawo vanhu vavo mvura yakakwana zvinova zvinoreva kuti isusu kuno tiri kuwana kachikamu chidikisa chekuti hachikwane mugari wega wega ende zvinhu zvatiomera nekuda kwechirwere checovid-19 chiriko ichi chinoda utsanana kuti tinge tichigeza nguva nenguva izvi zviri kutiomera nekuti hatikwanise kuti mvura yatatenga 20 RTGs 20 liters toramba tichingogeza zuva nezuva zvinhu zviri kutiomera zvinova zviri kupinza utano hwedu parumananzombe uye tichitarisa guta reHarare ratiriko kuri kubva mvura yedu yacho yatiri kurarama nayo tiri kunzwa kune dzimwe nzvimbo dzabatwa chirwere chetyphoid zvino isusuwo kuno tisina mvura tiri kutoimba neHarare chirwere chetyphoid kana chekorera chikasvika kuno zvinotiomera uye tinoparara upenyu hwedu huri pano mananzombe taingoramba tichitungoramba tichikumbira tikungoramba tichidemba kuna vajulai moyo kuna vamunangagwa kuti vatirangarirwo pabhajeti ra21 tivakirwowo dhemu redu tikwanise kuwanikwa tichigezawo mushawa tikwanise kuwanikwa tichicherawo mvura mumapombi iko zvino misana nemisoro yaneta nekuda kwekutakura migomo zuva rega rega
avo vange vari mukuru wechitrust muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 Masangano anoshanda akazvimirira anoti ari kushushikana zvikuru nekunonoka kupera kuvakwa kwedhamu regwai shangani dam iro rinofanirwa kuwanisa mvura guta reblawayo kudzanai musengi anoti panyaya iyi
Masangano anoshanda akazvimirira ega akashanyira mazuva mashomo apfuura nzvimbo iri kuvakwa dhamu regwai shangani dam iro rinove makiromita 291 kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweguta reburawayo mudunhu rehwange mutevedzeri wasachigaro wesangano realliance for material and national zambezi initiative kana kuti amanzi amaisakile dewa vanoti vanoshushikana zvikuru kuti kuvakwa kwedhamu regwai shangani kuri kutora nguva vanoti sangano ravo richishanda nemamwe masangano ari pasi pemubatanidzwa wematevereland collective riri kuda kubatsira kuti kuvakwa kwedhamu iri kukasike kupera
dam wall yasvika pa8 meters vari kutiudza kuti izvi zvakatora 6 months chete kuti isvike ipapo uyezve tataurirwa kunzi kusvika gore ra2022 inogona kunge yapera yasvika pa72 meters saka isu tiri kushushikana kuti sei zvakatora nguva yakareba kudai kuti tisvike pachinzvimbo ipapa patiri kana zvichitora such a short space of time
sachigaro wesangano rematevereland development initiative Cave, Vafrimen Mule, Vano Turongo, Wekuvaka, Gwaishangani Dam, Wakavepo, Ujins and Duo, Uchabatira Pets, Adambu Zikoremvura, Mugutare Lawayo, Vano Tuomasangana Noshandaka, Shumirira, Pamenema Kambani, Anugona Batira, Urumen de Pachirongo, Ichi.
Project actually at 39%, but Yakatanka Kudara. So, Tuguto. Uona kuti as an organization nesu kuti tuzu kuna kutope sirasei kana kutitofu nsaidu kuti ma problems ana onde hapi kuti project izu kuna kutopera because yatu ranguwa pane ma problems aka wandi isa kubruwe wano wakuda mfura and mfura yatu na yu it was supposed kuti ininga yatu watu wapo kwa 2021 nifunga but 2021 ato speak hao.
Mtezeru we mkura anuona nezwe kuwakwa kugwaisha ngani dem valusi ocha ya ruka vana tukuvira paka mutsuru zwa urongwa weku waka gwerera kapera mduriwe damu wakawa kwa kusika parizwino uripachika mche guminechi imwe kuvamu zana kuti upere. Vacha ya ruka wanoti wakuruwe kambani yeku China inowe yo kambani uru iru kushanda pa damu iri waka mbozo kira kunyika kwao vachiti kushai kwa kwe mari uye woku weko kwe chirwere che COVID-19 kuri kuviringa zukuru basare kuwaka iri
tukutari sara kungeti chipeza mune goleru notera mna 2021 kana jese zisinge zakari ngana
panodi wa 121 million United States dollars kuti mduriwe damu upere kuwakwa. Urongwa wekuvaka Gwaishangani Dam wakatanga mugwerera 2004 uri pasi pematevelele Zambezi Water Project Trust iyo yaitsigirwa nehurumende. Asi mugwerera katevera kambani yekuChina yaive kambani huru paurongwa uhu yeChina International Water Electrical yakabvisa midziyo yayo kubva panzvimbo iyi ichiti hapana mari yayo yaiswa mukutanga kuita basa. Hurumende yakazotora chirongwa ichi muna 2012 ichiti kuvakwa kwedhamu iri kwaive kwakakoshera nyika yose. Mugore rimwe chete hurumende yakasainira na chibvumirano che 864 million United States dollars ne China Export Bank chekuti dhamu iri rivakwe. Asi chibvumirano ichi chakazopera mushure mekunge banga iri rati raisagutsikana kuti hurumende yaizodzura chikwereti ichi. Mubajeti yegore rino kurukota rezvemari vamutuli Ncube vakaisa parutivi 400 million RTGS yakanangana nekuvakwa kwedhamu reGwaishangani. Munyori mukuru wemubatanidzwa weMatabeleland Collective amai Jenny Williams vanoti sangano ravo rakatora danho rekuti rione zviri kuitika paurongwa hwekuvakwa kweGwaishangani nekuti kune vamwe vanhu vane shungu dzekubatsira paurongwa uhu. Amai Williams vanoti hazvibatsire kuti vanhu vangoshora hurumende pamusoro pematambudziko ari munyika pasina zvavanenge vachiita kubatsira kugadzirisa matambudziko aya. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima vaAnxious Masuka sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Vachitaura pane chiitiko chekukurudzira veruzhinji kuti varambe vachirwisa chirwere cheCOVID-19 muBulawayo nemusi wechishanu mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakati hurumende inoziva nezvedambudziko rekushayikwa kwemvura muguta iri uye iri kuita zvose zvainogona pakurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Makateerera kuStudio 7 tukutepfenyura tiri pamudzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa wokunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM, kana 4930 kilohertz.
Tombo tarisa ajiri mumapepa nau anasi. Z zimlife.com rinoti mufundisi Shepherd Bushiri nemudzimai wavo Mary vakatiza kubva kuSouth Africa vakadzokera kumusha kwavo kuMalawi mushure mekupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa dzine chekuita nemari dzakawanikwa nenzira isina kunaka. Chronicle rinoti vashandi vatatu vekanzuro yeguta reGweru Wosaya na Louis Rufasha pamwe chete na Sidney Mbewe vakafira panzvimbo yavakaitira tsaona mushure mekunge vhiri remotikari yavo raputika motikari yavo ikarovera pamuti. UZimbabwe.com rine nyaya inoti vanhu vatanhatu vakadhirikirwa nemugodhi wemacheche mine kuEsgodini havasati vabudiswa mumugodhi umu kubva zvadhirika mugodhi uyu nemusi wechipiri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Azvai kwazvai vashamarari vestudio 7 ndeitwa Melody Manyati ndiri muno muSouth Africa kwaZulu-Natal. Ndinongotiwo panyaya yamunangagwa uyo noti ngaachinjiwo maitiro ake takutodemba vamugabe vatakabvisa vaya Novemba uno kuti vanga vatori nani. Ezvino vana vachakwanise kana kuenda kuchikoro kuti vaitewo dzidzo, vachangokura vari vana manzenza vasina kudzidza. Anongotiwo munangagwa ngaagadzisiwo zvinhu zvimire zvakanaka kana kuti ngaabve ake ambopooshamisa mukana timboona kuti zvinofamba sei, nekuti haizvazvichaita izvi. Ndatenda hangu.
Makadiko vashamarari vestudio 7 nevateereri vestudio 7, ndinoda kutaura ndichiti muZimbabwe hamusisina munhu akasununguka ari kuita basa rake akasununguka. Kudzvinyirirwa kwega kwega nekutya zvese imomo tiitazengachitaura kumaticha, kumajenaristi, manesi, madhokotera naiwo majaji chaiwo, hapasisina munhu achaita basa rake akasununguka. Minyaya yezanu, Zanu PF yashungurudza vanhu muZimbabwe.
Kwazwai kwazwai vashamarari vestudio 7 vose, ndinoda kutaurawo hangu nyaya yematicha. Gavhumendi yatiomesera henyu vana vedu dzavangova mhuka kumaticha avavengereko. Ndadembe vangu vamugabe shuwa vamugabe vekoshesa fundo. Ramangwana redu richamuka rakadiko, vana vedu vakasenda kuzvikoro. Vamunangagwa vatiomeserawo, vana vavo vari kutodzidza izvezvi vedusa dzavangova mhuka. Ivoda kutora advantage kuti vana vavo vari kudzidza, saka havana basa neupenyu hwevana vedu. Vakuda kutouraya future yevana vedu vamunangagwa. Asho ngavarege kudaro, ngavape maticha mari.
Pastudio 7 mamukasei. Ini zviri kuitwawo pouchimono zvinondirwadza kusvika pakupedzisira. Kuiyewo pouchimono ndihamboita seiko? Ko Orega here kuita basa rake? Handiti ndiro basa rake rokutora nhau here? Saka vanoda kumupa rimwe basa here? Zvinoita zano zvakangooma hazvo. Mapurisa aya okupedirira vanhu mategasi mubhasi hatina zvitakambowa zvaakaitiwa. Obhadhaya mwoyo chaiya hatina kumbowa achirambidzwa kupiwa mari yechibatiso. Kuiyewo upora uchimono amboita seiko? Vari kuzama kumuvhundudzira kuti asatora nhau dzechokwadi. Manje Hopewo hangaregi basa rake, orega basa rake raakaendera kuchikoro. Hazviiti. Mamwe matongero amajaji awo. Zvamakurira majaji awo, pane divi raakarerekera. Saka vanoreva kuti Hopewo chimono ugara mujere iye asati atongwa, nokutongwa kwose paachazotongwa agogara zvemujere vaakuda kumuita munhu womujere. Vasamuvhundudzira veduwe, ngavarege mwana uyu aite basa rake.
Amuka sei kumuri yeZimbabwe matimanaise nyika kutora ndimufundisi mwoyo. Aiwa, ndoda kutanga kutaura nepakusana pamai vakauraya vana vavo vanosvika vana vakavacheka nebango vapedzisira vapisira mukati medzimimba. Nhau yakafanana iyi nhau isina kunaka, inorwadza, inoshungurudza zvikuru. nuri kana muno singo sanga na matambuzi kuinga wakana muruma akusija chile muruma akusinga kundi kana inga vanamu ya kaita seya zisi kuti usike pakuti ure mwana uta tika tizume zose wakana viringi zika fuzula zukuru kuna na baba na namae nguwa zose kana basinge mani tseka regai kupizra inga inyo pa vana regai kureva vana regai kuponda vana vana baba kana mudzimai kana shinga ita chifambi kana mudzimai kana shinga ata achadi zinane kutumusi yoka dare kwetu kumfizisa ni maudamure ilawana kana muwa na amai kana muruma wa shinga itoni nzirea itanayo regai kutura upenye wevana shinu zinutiru waza zinutambu za moyo saka chilonguri kuna wei Zimbabwe varimu katiminyika zose ngati gune kukuzi zora tila ambi chingu kumira mwadi wasi
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakanyora paTwitter pavo vachiita sekubvuma kuti vaJoe Biden vakanga vavakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika asi vachibva vanyorazve vachiti hapana chakabuda musarudzo iyi chavari kutambira vaTrump vachiri kuramba kubatsira vaBiden nezvose zvinodiwa mukugadzirira utongi. Dr. Roderick Machekano vanoti vaBiden vari kuenderera mberi nekuumba hurumende yavo vachiti zviri kuitwa navaTrump hazvikonesi vaBiden kuita zvavanofanira kuita.
Saka mamirira akaita vaTrump tinoona vaine mapata ari mubiri ravo anova ari kuvakakatira rimasaiti vamwe vachivakakatira rimasaiti. Dosa katichiona iwo vaTrump vachimboita kunge vanoda kunobvuma kunge vanoramba vachida kuramba kuti havana kudiwa. Mazwisiro atinoita nyaya iyi zvinodzizvo vana vaTrump vakomana vari kuti ivo ine baba musabvuma asi tobva une rimwe diri mwana musikana nemukuwasa wavaTrump vanenge vachiti haa baba kuziwa manenge makaziwa mati zveni kuti nodi muchibvuma mutiite zvetransition zviri kuvanetsa kugamuchira kuti ivo vakadyiwa asi tinoona kuti dzimwe nguva vanoita sekuti atingati matanda nyatsi kuti munhu wechikuru asingoti haungu ndakadyiwa zvinenge zviri kuvanetsa.
Maitiro avari kuita hapana chaari kukanganisa here mubato ravo kana kuti muhurumende mavo?
Maitiro avari kuita zvinhu zviri kukanganisa zvinhu zvakawandisa. Chokutanga tinoti ivo basa ravo nokuti vachiri president vanofanira kunge vari kuita basa asi maererano nenyaya yekuti vari kufushikana nenyaya yekudyiwa kwavo havasiri kuita basa ravo routungamiriri chairo chairo. Tikatarisa kunyaya iri kuitika kuti COVID iri kuramba ichiitirira mberi hatisi kutoona vari active kuti vaite kuti izvo hurumende chinhu chairi kuita kuti idzivirire kuramba kumanyamba achikwira ecovid. Zvinoreva izvo kuti basa chairo havasi kuita. Mamwe maomarepublicans kune mamwe anotova ari kushushikana chaizvo nezviri kuitwa navaTrump izvi.
Takatarisawo rimwe divi kuna avo vakanzi ndivo vakakunda vaTrump vaJoe Biden vari kuzvitora sei izvi? Chii chiri kuitika muchikwata mavo?
VaBiden vanyatsoratidza iya yatingati maturity. VaBiden vari kuudza vanhu kuti aiwa vaperi nguva vachasvika panguva yekuaccepta kuti vakadyiwa. Nokudaro vaBiden havasi kumirira kuti vaTrump vazovafonera vachiti congratulations. VaBiden vaakutoita mapreparations ekuti izvo muna January vachiitwa inaugurated vanofanirwa kuita ivo basa sebasa hit the ground running dosa vari kutogadzirira izvozvo.
Ava vange vari Dr. Machekano vari parunare muWashington DC ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inokurudzira hurumende kuti iterere zvichemo zvevashandi. Vagari vechitungiza vanonyorera mutungamiri wenyika gwaro vachikumbira rubatsiro panyaya yemvura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko izika tisenda.